Zvichitevera chipo chedanga remombe dzinosvika gumi neshanu dzakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west vawebesta shamu svondo rapera. Vamwe vagari vari kushoropodza izvi vachiti zvinokurudzira uori munyika sezvo mutungamiri wenyika achizotadza kutora matanho akaomarara kana mupi wechipo achinge akanganisa. Vashamu vanoti vakapa vamunangagwa chipo chemombe vachiti dzakabva kunhengo dzezanu PF mumatunhu madiki mumashonaland west. Mumwe mugari wemuchinhoi vaBenedict Sova vanoti zvipo zvinopofomadza nekudaro chinhu chakaipa chinokonzera kuti vanhu vazopedzisira vanamata vatungamiri. Vasova vanoti zvipo zvisina mwero kunenge kwave kutenga mukuru, izvo zvinoita kuti akakanganisa anozongoregererwa nepasingaite.
Ndinoona kunge zvekuti topa magifts kune mapresident edu especially zvisina malimiti zvikaizvi, ndoona inge zvinozokwanisa kuzokanganisa mafungiro apurezidendi. Nekuti unozoona kuti iye purezidendi wacho anenge akuti kana kuri kunzilesei munhu iyeye azotadza, ndo vanhu vatozonzwa kuti varegererwa kwange vaburitswa mujeri. Saunozoona kuti justice haizonyatsoitika, ende iye kutonga kwake anenge akutonga ane kamwe kafavha kaundi kabayasi.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari vaAlex Novaita vanoti tsika yekupa vatungamiri zvipo inofanirwa kurambidzwa sezvo zvichikanganisa mafungiro avo.
Chionaye manje vamunangagwa vonzi vagadzwa sapresident, handitika because vanhu vaya vagara vari corrupt vaya vari kuda kutraya kupleasa munhu aitwa president kuti asaone kuhipi hwavo. Ndo vanomhanya mhanya votsvaga zvipo vachitora muvanhu vakasiyana siyana kuti onai tinoda kuti tinopa president kuendeswa zvinhu zvakadaro, which is wrong.
Munyori mukuru mubato reMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai vaDouglas Monzora vanoti zvipo kuvatungamiri imviro mviro dzeuori.
Ndo kutanga kweuori ikoko, hazvibvumirwe zvachose, nokuti kana vanhu vakatanga kupa zvipo kuna president, president anohora mari yakawanda kudaro, vanenge vachitenga atinoti mafavors kubva kwaari.
Vamonzora vanoti hapana mutemo unorambidza kupa zvipo kune mutungamiri wenyika, asi vanoti zvakakosha kuti pave nemutemo kudzivirira uori.
Mutemo uyu hauna kunyorwa pasi, asi mutemo unoshandisa yatinongoti common sense. Zvagara zvichizikanwa paspace zvokuti president hafani kuwana magifts iwayo, saka hapana kuonekwa paine need yekunyora mutemo wacho, but sezvazvakuita izvo zvaakutoreva kuti zvoita kuti zvichinyorwa.
Vamwe vanhu vanoti vamwe vanenge vachiita zveori muhurumende vanopa zvipo kuvatungamiri venyika kuti pashaye zvaanoita kana vabatwa kana kuti vagoregererwa kana vatongerwa nguva mujeri. Dzimwe nyika dzinopa muganhu weuwandu kana ukoshi hwezvipo zvinofanirwa kupiwa mutungamiri wenyika vachiti kana zvakawandisa zvinoenda kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Ata Chigoriwa.